Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro ya kanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri muswe shondo, nyamavuvu 29, 2021. Makaterera ku Studio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti, hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, avo vakashaya nechirwere cheCovid-19, varadzikwa kuBulawayo nhasi. Bazi rezveutano rinotiwo vamwe vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 ichi nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana varairidzi vachiti,
hamuna teaching and learning materials muzvikoro. Hatisi kukwanisa kuadhiya to mastandard operating procedures muzvikoro. Hamuna personal protective equipment nezvimwe. Saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muZimbabwe.
Asi hurumende nekune rimwe rutivi inotiwo,
takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona COVID-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Mapurisa oshishikana zvikuru nekupondwa kwaitwa vanhu nehama dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, avo vakashaya nemusi wechishanu nechirwere cheCovid-19 kuRND Hospital, chipatara chiri pasi peUnited Bulawayo Hospital, varadzikwa nhasi kuBulawayo kumarinda eAthlon. Vachitaura nebepa nhau reSunday News, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira, vati vamabasa munhu ainge ari mbariro munyaya dzedzidzo sezvo ainge akazvipira kuvandudza dzidzo munyika, uye vaenderera mberi vachiti nyika yarasikirwa zvikuru. Injinia Mabasa vaizikanwa zvikuru nerekuti the teacher semunhu aida kudzidzisa vanhu nezveshoko raMwari uye zveupenyu. Vanga vava nemakore 65 ekuberekwa. Vakazivisa musi wa6 nyamavhuvhu kuti vainge vabatwa nechirwere cheCovid-19. Vamabasa vasiya mudzimai nevana vatanhatu. Mumwe akashanda naInjinia Mabasa inhengo yeparamende iri mukomiti inoona nezvedzidzo, iri nhengo yeMDC Alliance vaDaniel Molokele. Tavabvunza kuti mushakabvu aiva munhu akaita sei.
Tiri kuchema zvikuru nekushaika kwa Principal Mabasa, angariye principal weBulawayo Polytechnic. Angari muno aifarira kuita education, tingati muchirungu iwaze a lifelong educationist.
Sei mushidaro vaMolokele?
Muno aida kuti Zimbabwe ive nerudzidzo rwakanaka, aikochesa kudzidza zvikuru. Muno aida kushanda zvikuru nevanhu.
Makashanda navo here ivo Engineer Mabasa?
Ndakashanda naye zvakanaka panguva yandandiri chairman weParliamentary Portfolio Committee on Teacher Education. Saka ndiri kufunga kuti tarasikirwa zvikuru senyika yeZimbabwe. Ngaazorore murugare baba vamabasa. Mabasa akaita pasi pano, mabasa akanaka. Saka ndoti ngaazorore murugare.
Nengo yedare reparamende yeMDC Alliance iri mukomiti yezvedzidzo vaDaniel Molokele vachitaura vari parunare kuwange. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 4,390. Vanhu zana nemakumi matatu nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nemana zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 124,367. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu kana 226 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezuru negumi nemazana manomwe nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 110,775. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu zvine makumi mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 1,596,381 vabayiwa nhomba yecovid-19 kechipiri. Vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu negumi nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi mashanu nematatu kana kuti 2,513,353. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti nyatsoshanda zvinotarisirwa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Vamwe vana vechikoro vari kunyora bvunzo gore rino vari kuzvikoro zvemaboarding vatanga kudzokera kuzvikoro nhasi mushure mekunge vabereki vaita chipatapata nhaka yemakonzo kutenga mayunifomu nezvimwe zvinodiwa nezuro. Asi munyika hamuna hamo kuwirirana nezvenyaya yekuvhurwa kwezvikoro, vamwe vabereki vachiti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira. Asi hurumende ichiti zvikoro zvaifanira kuvhurwa muna chikumi, nekudaro painge paine nguva yakakwana yekugadzirira. Vabereki vari kuchema-chemawo nedanho rehurumende rekutendera kuti zvikoro zviwedzere mari yechikoro. Masangano evarairidzi nevamwewo vabereki vari kutiwo zvikoro hazvina kuita gadziriro yakakwana yekudzivirira kuti chirwere checovid-19 chisapararira. Asi hurumende inoti yakagadzirira zvakasimba. Sechava chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, patotanga nekunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nenyaya yemihoro. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ richitanga nekukurudzira kuratidzira murunyararo mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Sangano yatiri kuita nevabereki iri kufamba zvakanaka, tiri kuwedzera kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevabereki panyaya yeeducation yeZimbabwe. Tichikwanisawo kusunga wirirano, kusunga zvisungo zvakasimba nevabereki kuti tomonera pamwe kurwisa kuti hurumende iise mari yakawanda kunyaya dzeeducation. Pari zvino kubhubhi kwatakanga tiri tichiteerera taizwa kuti vabereki vari kuchema nyaya yekuti muzvikoro hamuna mvura, hamuna magetsi, zvikoro zviri kure nezvimwe zvakawanda. Izvi ndo nedzimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa 30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira.
Sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku?
Pfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag yered tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation. Varairidzi havasi kubhadharwa mari, varairidzi havana varairidzi vakwanisa kutendisa vana vavo kuchikoro, vabereki varitadza kubhadhara maschool fees, hamuna mateaching and learning materials muzvikoro, hatisi kukwanisa kuidea to mastandard operating procedures muzvikoro, hamuna personal protective equipment nezvimwe. Saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muZimbabwe. Zviyati hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa.
Ndedzipidzi?
Sanganisira homwe yekutanga yebudgetary surplus yeover 9 billion yakadeclarewa, zvotarisawo zvemari ye1 billion yakabva kwaIMF, zvotarisawo zvealmost 463 million yakabva kuUNESCO. Mari dzese idzi pakaitwawo inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalari ematicha, zvinhu zvedu zvinotifambira.
Vamasaraure, muri kutaura nehurumende here kana kuti murungoroa henyu bembera?
Ongo hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya. Misangano iyi yakawanda yatinoita nepakavanyorera magwaro akasiyana-siyana, vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira, asi tiri kuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira watai takaita. Patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti ine zvichemo zvese zvinobva kunyika yese kuma 72 districts education ari muZimbabwe, tichivazivisawo kuti vakwanise kushangashika vagadzirise matambudziko arikusanganwa needucation sector.
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAtus vaObed Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro avati hurumende yakagadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe.
Zvikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana kwevaya vachanyora mazamanishoni. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona COVID-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom pane zvimwe zviri kuitwa here?
Tine matemometer atinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi, atinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza kuti kuda ane kurwara kwaari kuita, tinomuisa pane yatinoti holding bay, toshedza bazi rezveutano. Saka takagadzirira zvedu, uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira COVID-19 muzvikoro. Takagadzirira.
Vabereki vakawanda vataura ni Studio 7 vandoro vari kuchema chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees, vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana. Munoona sei nyaya iyi?
Bazi reprimary nesecondary education parakaburitsa kalenda rechikoro kwakawedzera mazuva makumi maviri, ndo mazuva vabereki zvichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau kuburikidza nedande mutande remapurisa reTwitter, vachiti mapurisa ari kushushikana zvikuru nekupondwa kuri kuitwa vanhu zvikuru nehama dzavo. Musi wa24 mwedzi uno, mapurisa anoti vaWilliam Kuwanda vakarova baba vavo vakuwanda mberi vaive nemakore makumi masere nerimwe vachibva vashaya mushure mekuvapomera mhosva yekuunza munyama mumhuri. Musi wa25 mwedzi uno zvakare kubikita kwaishe Mazungunye, mumwe mwanasikana ane makore 16, akapondwa nehanzvadzi yake kunyange vainge vakasiyana mumwe mubereki mushure mekupomerwa mhosva yekunwa doro nekuita zvechipfambi. Mumwe akapondwa nehama yake vachimwa doro ndiva Philemon Mudzinge vekuVillage 15 Bume Resettlement kumamina. Vanyati vakurudzira vanhu kuti vagadzirisane murunyararo. Zvichakadaro, nhengo yeZANU PF inomirira Headlands mudare reparamende vaChristopher Chingosho vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa kuti ifambi mushure mekunge varegedza kuvakoka kuchirongwa chavaiita muHeadlands mavanomiririra. Taedza kubata vachingosho kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Vanyati vati nhasi vanga vari pazororo, nekudaro vanokwanisa kupindura mubvunzo yeStudio 7 mangwana panyaya yekusungwa kwavachingosho. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yabomba dzimwe nzvimbo dzebato riri kutonga muPalestine reHamas, ichitsiva kwainoti kukandwa kwezvinoputika muIsrael nevanhu vari kuratidzira pamuganhu wenyika mbiri idzi, vachiti havasi kufara nezvirango zvakatemerwa Palestine neIsrael. Vanoona nezvemamiriro ekunze muAmerica vanoti dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi Ida riri kuramba richisimba uye riri kutarisirwa kurova zvakasimba dunhu rekuchamhembe kweLouisiana. Dutumpengo iri riri kutarisirwa kurova Louisiana kwapera makore gumi nematanhatu. Nzvimbo iyi yaparadzwa nerimwe dutumpengo rainzi Katrina. Vanhu vatotangawo kubviswa munzvimbo dzinonzi dzinogona kuyeredzwa nemvura. Dunhu iri rakatarisanawo nedambudziko guru rekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19. Tochienda kuna Maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maigove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongwa tinoti Early Child Marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondo renyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomirira kodzedza mukadzi nevanasikana, tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana chiri chinhu chisingakurudziriki, nokuti isu tiri kusangano kwedu tichozviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Ende ukarasa zvichaisisa, miviri yavo haisati yanyatsa kudhevheropa. Unoti during labour ka pane certain development anofanira ndowasvika kuti unyatse ukwanisa kuget through the labour process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future, potentially, vana vakawanda, who could be potential leaders as an organization that grooms leaders, potentially there's some potential candidates for ourselves for the next generation. No, not even all of them. Arikujanirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaizvo chaizvo. Tinoona kuti kodzero yake yekutamba yapera. Panguva yake yaanofanira kunge achitamba kana nguva yake yaanofanira kunge achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Saka ndozoziva kuti matesti dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda. Zvinova izvo hazvii zvinodzera potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic, mwana iyeye aroorwa achiri mudiki. Aroorwa ari mudiki kudaro zvakakonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviriritira because anopiwa mukana wekuchuza kuti inini kandazokura ndisazoveita nemamiire ungane aigreseven ende tashinde mazokatisha kandaridzi ikandazokura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunozova nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzitira because iri kupera vachiri vadiki.
Tichiri panyaya imwe chete yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika, tinoona kuti denda reCOVID-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika. Nemaonerenyu, denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekurodzwa kwevanasikana?
Inini somaonero angu, ndinoona COVID-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvisiri kuita katarisa neyekurodzwa vachiri vadiki. Nokuti wakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiki vanachari kuita anongomuka otsvaira obika akuenda panze. And 5 months down the line, manoya avane pamuviri. Ende munharaunda yedu isusu tinoti abereki vavanti vana ane pamuviri vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri. Zvinova zvinokurudzira machild marriage. Also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal trade. Saka because of COVID-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotengesa sezvavaiita. Pakuzona mabereki vakukwanisa kutsvagira vana kuchero manhengira because vanga vasina chikafu vanga vasina chekubata handiki. But in as much as COVID-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage, hatifaniri kukanganwa kuti before COVID-19 yavepo zvekozi zvemachild marriage zvanga zviripo ende zviramba zvitoripo ende kare kwabvisa zvivesi because yanga itori nyaya yanga isinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu. Right now because of COVID-19 vanhu vane pane yakawanda yekugara ari paintaneti vakuona chinhu chakawanda zvavanga vasakwanise kuona because the most of the time ndakubuda paruzhinji.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent. Mutemo wenyika unoti munhu anofanirwa kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde. Asi kuti aroorwe anofanirwa kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekurodzwa kwevanasikana?
ema unera mundi na zikonzo hisa confusion ya kanya yanyani mkuti mba chini age kuro wa 18 years at then age return kenda kwenda mabonde 16 years ndi mga chashi sa kenda mbonde tani ma consequence za zinye nazi ndi na sambuti kwa nukwa sa kuya special ime kenda mabonde inungu ndi mbuta itmebi kwa mwana chine kanyumu ano bauza kuti gashi nyororwa saka wako bawandi wa content za 6 na then wata contenti
Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 am muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Manero akanaka vatereri ini ndimi tanonoka wande tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo wabva kune umwe wedu
makadiko vabereki ini ndinoizwa last munyarara ndobva kuchipinge ndaida kubvunza kuna mufundisi mandisodza kuti bhaibheri risati ravepo Jesu asati avapo kutaura izvo here kuti muAfrica munomo vanhu vatema tanga tisina chitendero chedu chatai believe yakwechiri
Reverend Mandisodza mubvunzo uyu watumirwa kwamuri
ndinokukwazisai vadiwa vatereri notenda Mwari vari kutichengeta ngatase musoko raMwari Jesu notaura John chapter 9 verse 39 Kutonga ndoko andakawira panyika ino kuti wasingaoni waone nevanoona kuti vave mapofu. Tarisazve pahurukuri akaita nemudzimai weSamaria patsime kubva pa John chapter 4 verse 21 kusvika pa 23. Madzibaba edu ainamata mugomo iri. Imi munoti muJerusalem ndimo munofanira kunamatwa. Jesu akati kwaari nditende kuti nguva inouya ya musingazonamati baba pagomo iri kana pa Jerusalem. Imi munonamata chamusingaziwi isu tinonamata chatinoziwa nokuti ruponisu runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vashumiri vezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi nokuti baba vanotsvaka vakadaro. Tarisa kuti ihurukuro yakafanana na iyoyi yekuti muZimbabwe takanga tine zvitendero zvedu chikristu chauya ichocho ichokwadi asi Jesu notaura kuti ndakauya kuzosvinudza mapofu nekuti vanoona vave mapofu tiri kutaura kuti uri kutipa muono mutsva zviri maringe nekunamata kwedu ngatitarise pahurukuro aita nemudzimai weSamaria unotaura zvakare kuti nguva yatokwana yekuti hatichanamati Mwari pagomo kana kuti muJerusalem asi taakunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi zvoreva kuti zvaakutaura kuti munhu wese unokwanisa kunamata nekuda kwechimiro chaapo chitsva chekunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi pounobva ataura zvakare aenda kuAthens achiti Acts chapter 17 verse 22 ne 23 imi varume veAthens ndinoona kuti munonamata zvikuru nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechedza zvamunonamata ndikawanawo aritari yakanyorwa kunzi kuna Mwari asikazivikani zvino chamunonamata musingachizivi ndicho chandinokuparidzirai wadikani hama ndinoda kutenda nemubvunzo wabvunzwa uyu kuti hausikubvunzwa nemuZimbabwe chete uri kubvunzwa nemakazvarwa Jesu muJerusarema kuvaJudha vari kuti tine tsika dzatanga tichiita imi musati mauya ko zvamaakutiudza ndezvipi Umbu waporofita wanga variko, nanga zanga ziriko, waroi wanga variko, isu za hazina kuhipa. Asine muro yoshakari, argu zine soko la mwari, hende uka. Kwa wanga uchiwona, jisizo, tagu kupama zo emwea, uchifamba mumwea ne muzo kwa adi. Nyaya yedi ilipa kutingati fambe mwea ne muzo kwa adi. Ndo wanorucha kwa na baba, ndo shiero cha hapo, shekuti munu wese uno kwa nisa kukwana. Azutane, sikuti ndoye kuchipinge, ndoye kwa muzo komba, ndoye kuchikaranga. Asi tino kwanza kuita nechiro shimweche titigare shakanaka nyika yedu. Hapana kupo kana kuripo, hapana kukurambi, asungozi. Chitakufa pane mawe maitiro, pataibatila pane shunone kwa takupinda mwea ne muzo kwa adi. Daimwa ruwazo tibatila wadikani, kuti jese ziriko, tukushira kuti newaro iwavo, nenganga izozo na waporofita we nema, gawa uye kumwea, wezo kwa adi, nekutarama muzo kwa adi. Chenza rumba siri. Dinowimba babata nonoka nyaya yeyi irikufamba zvakanaka musika vanhu ariko hungu asi Jesu akatumwa naMwari mwanakomana waMwari kuzoparidzira nyika ino neparidzira evangeri kuti ngatidzokei kuna Mwari mumweya nemuzvokwadi ndatenda hangu amen and amen.
Mukoma last munyarara tinoimba mubvunzo wenyu wapindwa zvakakwana. Tinotenda zvakare Reverend Mandisodza. Vatereri kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tanono Kawande uye tondoo kupa kutenda kuchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katino shandisa muchirongwa chino sezongwa edia pera rigaiti botasa msoro inao zvakare. Mukuru wechikoro che Bulawayo Polytechnic Engineer Gilbert Mabasa au vakashaya nechirwere che COVID-19 voradzikwa ku Bulawayo nhasi. Bazi rezveutano rinoti vamwe vanhu gumi nevatanhatu vakafawo nechirwere che COVID-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana varairidzi vachiti hurumende haina kuita gadziro yakakwana asi hurumende ichiti zvinhu zvose zvakarongeka. Imwe nengo yeparamende yeZANU-PF yosungwa mushure mekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku isika disenda.